Makoronike okutanga, chitsauko chegumi nembiri. Ava ndivo varume vakauya kuna Dhavhidhi paZikiragi, achakavanda nokuda kwaSauro mwanakomana waKishi, uye ndivo vamwe vavarwi vakamubatsira muhondo. Vakanga vapakata uta uye vaigona kupfura miseve nezvimviriri noruoko rworudyi kana rworuboshwe. Vaiva hama dzaSauro dzokurudzi rwaBhenjamini, Ahiezeri mukuru wavo naJoashi vanakomana vaShemaya muGibheati, Jezieri naPereti vanakomana vaAzimavheti, Bheraka, Jehu muAnatoti naIshimaya muGibheoni. Aiva mhare pakati pamakumi matatu. Aiva mutungamiri wamakumi matatu Jeremia, Jaazieri, Johanani, Jozabhadhi muGedherati, Eruzai, Jerimoti, Bhearia, Shemaria naShafatia muHarufi, Erikana, Ishia, Azareri, Joezeri naJashubheami, vaKorahi naJoera naZebhadhia vanakomana vaJehorami vaibva kuGedhori. Vamwe vaGadhi vakazvitsaurawo vakaenda kwaiva naDhavhidhi kunhare yake kurenje. Vaiva varwi vakashinga, vakagadzirira kurwa uye vaigona kubata nhoo nepfumo. Zviso zvavo zvaiva zviso zveshumba uye vaimhanya semharapara mumakomo. Ezeri ndiye aiva mukuru, Obhadhia ari wechipiri, Eriabhi ari wechitatu, Mishimana wechina, Jeremia wechishanu, Atai wechitanhatu, Erieri wechinomwe, Johanani worusere, Erizabhadhi wechipfumbamwe, Jeremia wegumi naMikibhanai wegumi nomumwe. VaGadhi ava ndivo vaiva vatungamiriri vamauto, mudiki ainge akaenzana nezana uye mukuru ainge akaenzana nechiuru. Ivava ndivo vaya vakayambuka Jorodhani mumwedzi wokutanga parwainge rwakazara nokumahombekombe, uye vakaita kuti vanhu vose vaigara mumipata kumabvazuva nokumavirira vatize. Vamwe vaBhenjamini navamwe varume vaibva kuJudha vakauyawo kuna Dhavhidhi munhare yake. Dhavhidhi akaenda kundosangana navo akati kwavari, kana mauya kwandiri norugare kuzondibatsira, ndakagadzirira kuti mubatane neni. Asi kana mauya kuzonditengesa kuvavengi vangu, iyo maoko angu asina kuita zvechisimba, Mwari wamadzibaba edu ngaazvione uye akutongei. Ipapo mweya wakauya pana Amasi mukuru wamakumi matatu akati, haiwa Dhavhidhi, tiri vako. Haiwa mwanakomana waJese, tinewe. Kubudirira, kubudirira ngakuve kwauri, uye kubudirira ngakuve kuna vanokubatsira, nokuti Mwari wako achakubatsira. Saka Dhavhidhi akavagamuchira akavaita vatungamiri veboka ravarwi vake. Vamwe varume vokwaManase vakabatana naDhavhidhi paakaenda navaFiristia kundorwisa Sauro. Iye navanhu vake havana kubatsira vaFiristia, nokuti vapedza kubvunzana, vatongi vavo vakamudzosa vakati, zvichatiurayisa kana akazotitiza akandobatana namambo wake Sauro. Dhavhidhi paakaenda kuZikiragi, ava ndivo vaiva varume vokwaManase vakabatana naye: Adhina, Jozabhadhi, Jedhieri, Mikaeri, Jozabhadhi, Erihu naZiretai, vatungamiri vemapoka echiuru muna Manase. Vakabatsira Dhavhidhi paairwisana namapoka amakororo, nokuti vose vakanga vari varwi vakashinga uye vaiva vatungamiri muhondo yake. Zuva nezuva varume vakauya kuzobatsira Dhavhidhi kusvikira ava nehondo huru kwazvo sehondo yaMwari. Uku ndiko kuwanda kwavarume vakanga vakapakata zvombo kuti vandorwa, vakauya kuna Dhavhidhi paHebhuroni kuti vatore umambo hwaSauro vahupe kwaari, sezvazvakanga zvarehwa naJehovha. Varume vokwaJudha vakanga vakapakata nhoo namapfumo vaiva zviuru zvitanhatu namazana masere, uye akapakata zvombo kuti vandorwa. Varume vokwaSimeoni varwi vakanga vakagadzirira kundorwa vaiva zviuru zvinomwe nezana. Varume vokwaRevhi zviuru zvina namazana matanhatu pamwe chete naJehoyadha mutungamiri wemhuri yaAroni aiva navarume zviuru zvitatu namazana manomwe, naZadhoki murwi wechidiki aiva akashinga navakuru vamapoka makumi maviri navaviri kubva kumhuri yake. Varume vokwaBhenjamini hama dzaSauro vaiva zviuru zvitatu, vazhinji vavo vakanga vamboramba vachitevera Sauro kusvikira musi uyu. Varume vokwaEfuremu varwi vakashinga vaiva nomukurumbira kwazvo kumhuri dzavo vaiva zviuru makumi maviri namazana masere. Varume vokuhafu yorudzi rwaManase vakadanwa namazita avo kuti vauye vazogadza Dhavhidhi umambo vaiva zviuru gumi nezvisere. Varume vokwaIsakari vainzwisisa nguva uye vaiziva kuti Israeri yaifanira kuitei. Vaiva vakuru mazana maviri nehama dzavo dzose dzaiva pasi pavo, varume vokwaZebhuruni, varwi vaiziva vakanga vakagadzirira kurwa nezvombo zvemhando dzose, vakauya kuzobatsira Dhavhidhi nomwoyo wakaperera, vaiva zviuru makumi mashanu, varume vokwaNafutari vaiva chiuru chavakuru vamapoka, pamwe chete nezviuru makumi matatu nezvinomwe zvavarume vakanga vakatakura nhoo namapfumo. Varume vokwaDhani vakanga vakagadzirira kurwa zviuru makumi maviri nezvisere namazana matanhatu. Varume vokwaAsheri vakanga vane unyanzvi hwokurwa uye vakagadzirira kurwa vaiva zviuru makumi mana. Uye kubva kumabvazuva aJorodhani, varume vokwaRubheni, Gadhi nehafu yorudzi rwaManase vakanga vakapakata zvombo zvemhando dzose vaiva zviuru zana namakumi maviri. Ava vose vaiva varume vokurwa vakazvipira kundorwa, vakauya paHebhuroni vakagadzirira zvizere kuzogadza Dhavhidhi kuti ave mambo weIsraeri. Vamwe vaIsraeri vose vaiva nomwoyo mumwe chete wokuti vaite Dhavhidhi mambo. Varume vakagara mazuva matatu ipapo vaina Dhavhidhi, vachidya uye vachinwa, nokuti mhuri dzavo dzainge dzavavigira zvokudya. Uyewo vavakidzani vavo vokure kwazvo, kunyange kwaIsakari, kwaZebhuruni nokwaNafutari, vakauya nezvokudya zviri pambongoro, ngamera, manyurusi nenzombe. Pakanga paine zvokudya zvizhinji kwazvo zvaiti upfu, makeke amaonde, makeke amazambiringa akaoma, waini, mafuta, nzombe namakwai, nokuti mufaro wakanga uripo pakati peIsraeri.